This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 17 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzinodzingwa mudare reHouse of Assembly pamwe nemudare reSenate.
Chikoro cheUniversity of Zimbabwe chinovharwa zvichitevera kuratidzira kwaitwa pachikoro ichi nevadzidzi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa oita urongwa nehurumende yenyika iyi kuitira kuti vakanyimwa mapepa pasi pechirongwa cheZimbabwe Dispensation Program vasadzimwe munyika iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reparamende nhasi radzinga nhengo 21 kubva kumatare eSenate neNational Assembly zvichitevera kudzingwa kwadzo mubato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai gore rapera. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nhengo ina dzadzingwa kubva kuSenate, kozoti 11 dzadzingwa kubva kuNational Assembly. Aka ndeke kutanga dare iri richidzinga nhengo dzakawanda kudai kubva pakawana Zimbabwe risununguko muna 1980. Kudzingwa kwenhengo idzi dzeMDC Renewal kunotevera tsamba yakanyorwa kudare iri nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora masvondo maviri apfuura vachizivisa dare iri kuti nhengo idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato ravo muparamende. Vachitora mutongo wavo pamusoro penyaya iyi, mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vati nhengo idzi dzadzingwa pachitevedzwa chikamu chebumbiro remutemo chinoti munhu anomira kuva nhengo yedare iri kana achinge abuda kana kumiswa kuve nhengo yebato raaimirira apo akasarudzwa kupinda mudare iri. Vanoti apo vakambonzi vape mutongo panyaya iyi gore rapfuura havana kukwanisa kuita izvi sezvo paive nemakakatanwa ekuti ndiani aitungamirira MDCT. Asi vati pari zvino zvave pachena sezvo nyaya dzaive kumatare dzakabviswa uye chikwata chenhengo dzadzingwa nhasi chisina kumisa musangano weMDC wekusarudza vatungamiriri wakaitwa muna zvitagore rapera uyo wakatora danho rekuvadzinga mubato iri. Vati wechikwata ichi hachina kupikisa zvakabuda musangano uyu, vakati pasina izvi vaona zvakakodzera kuti vadzinge nhengo idzi mudare iri. Vati vachazivisa mutungamiri wenyika pamwe nevekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti pagoitwa sarudzo mumatunhu ese aya. Vadzingwa vanosanganisira vatendai Biti Harare East, vaWilias Madzimure Kambuzuma, amai Lucia Mativenga Kuwadzana, vaPaul Madzore Glenview, vaSolomon Madzore Dzivaresekwa, vaVictemba Nyati Mpopo Mapelandava, vaRejimoyo Luveve, vaAlbert Mhlanga Pumula, vaMoses Manyenga Wana Highfield West, vaSamuel Sipepa Ngomolo Bengula, amai Roslyn Ngomo Cholocho North, vaSettlement Chikwinya Mbizo, vaGordon Moyo Makokova, vaArnold Tsunga vekudanga mvura, amai Evelyn Masaiti, Judith Mshavaje naamai Gladys Mate, avo vaimirira Harare, Masvingo neVulawayo pasi peproportional representation. Vadzingwa kuSenate ndaamai Rorana Muchiwa vaimirira Chikomo, amai Sekai Holland vaimirira Chizhanje, vaWachisvanda vekumatebeleland South navaPatrick Chitaka vekumanikaland. Vachitaura nevatori venhau mushure mekudzingwa kwavo muparamende, vaSolomon Madzore vati vanotambira mutongo watarwa navamudhenda pari zvino, asi vakati bato ravo richatora matanho.
Isu maonera atinozviita hatidi kuti tigoti isusu vamudhenda vakanganisa kana kuti vamudhenda vapotsa. Tiri kuti isusu vaita maonero azviri kubuda zvichiita. Asi isu tichitungamirirwa nemurau kana kuti mutemo wenyika inei hatina kumbobvira takasiza kana takamira kuita nhengo dzeMDCT. In fact, you would want to know kuti iye Morgan Tsvangirai pachake naye Douglas Monzora are no longer even ordinary card carrying members zemusangano.
Amai Muchiwa vati vanotambira zvaturwa nedare reparamende asi vakati dambudziko rapinda bato reMDCT rinofanira kugadziriswa.
Nezvaitika nhasi aiwa ipolitics dziri kutambwa idzi. Inyaya yechihure futi iri kuitika mukati macho. Saka hatinei nazvo izvozvo tinogadzirisa. Zvekuti vanhu vegamatoks vapindira kunyaya dzeMDC, we know that kuti vari kushandana namujuru. Sei hana mutasa vadzingwa chichi, we know kwese kwavari kuenda. So I have no problem nazvo. Tichagadzirisana separate.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vati kunyange hazvo MDCT yakati haisi kuzopinda mubyelections. Vanoona bato richikwikwidza zvikuru sei matunhu adzingwa vanhu nhasi sezvo mazhinji acho ari munzvimbo dzarinotsigiro rwakanyanya.
Pane vamwe vakuru vakakundikana kupinda muparamendi vaakutoonawo semukana wekuti vapinde. Saka takatarisana neizvozvo zvokuti MDCT inogona kuti taura ichiyoita chimwe vachapinda.
Kusvika pari zvino pave nenhengo dzeparamende 23 dzadzingwa mushure mekunge ZANU-PF yadzingawo vaDidmas Mutasa navatemba Muliswa mwedzi wapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Chris Gande weStudio 7 abata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume kuti tinzwe pamire chikwata chavo.
Hazvitinyanyi kutishamisa nokuti vanhu vazhinji muno muZimbabwe vari kudzingwa mabasa nekutodzingwa munyika macho nevanhu veZANU-PF vasingadi kuti vanhu vagarike zvakanaka. Pika varesha mutemo, varesha mafacts, but kudzingwa is something chatiri kushare neruzhinji reZimbabwe tichidzingwa nehurumende yeudzvanyiriri yeZANU-PF. Saka tichakwikwidza kumatare, tichakwikwidza nekwese kwatinogona nako kuti tirivese decision yaitwa na speaker yeudzvanyiriri yakaipa zvikuru kwazvo.
Asi mutemo unoti kana wabuda mubato rawakasarudzwa uri mu unobva watotorera chigaro cheparliament, munoti chine nyaya iyi?
Hakuna mutemo unotaura izvozvo. Mutemo unotaura iwo kuti kana munhu akachinja party, hapana munhu achinja party. Isusu takataura isusu kuti tichange tichida kubatana nevamwe kuti tibvise hurumende yeudzvanyiriri yava mugabe. Tichange tichida kuti tishande pamwe chete nekoyoshi nevekupi nekupi kwakadaro. Zvakafanana nemunhu anoti mangwana ndichada kuroora, obva atonzi saka chibva pano pamusha nekuti mangwana wati unoda kuroora, kana kuti takutokudivhosa nekuti wati mangwana uchada kuroora. Manje manje vamwe ivava vari kutidzinga mangwana nemiwe mapepanhau muchange mava kutibvunza kuti nai varume dai mashanda pamwepo, nai varume dai mabetsere nakudzinga hurumende yeudzvanyiriri yeZANU-PF.
Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vachitaura muHarare na Chris Gande weStudio 7.
Tabatawo mutauriri weMDCT vaOpet Gutu kuti tinzwe kuti sezvo zvavanga vachida zvabudirira zvinobatsirei munyaya dzekurwisa ZANU-PF uye vanoona sei zvaturwa navamudenda.
Hatisi kupa ZANU-PF masisi. Zvatiri kuita tiri kuti isu tiri pati inoda kutedzera constitutionalism. Varume nevakadzi ava vanosvika ivo 21 chete havasisiri nhengo dzeMDCT inotungamirirwa navatsvangirai. Saka tiri kuti mutemo wenyika section 121 subsection 1 subparagraph K yebumbiro romutemo weZimbabwe inoti iyo kana member of parliament asisiri member webato rakamupinza muparliament, siti rake rinonziro rava vacant. Saka ndinopa kutenda kuna vamudenda, ndinopa kutenda kuna mai madzongwe kuti vazotihwisisa chichemo chedu chokuti varume nevakadzi ava vari 21 havasisiri vedu, vakapanduka vava nepati yavo.
Asika vamwewo vari kuti izvi zviri kudzorera chimurenga kumashure, nyaya yekuti munoti vamanga muchikwanisa kuti mushande navo vadzingwe.
Kwete, chimurenga chava kutoenda kumberi, kumberi chaiko chaiko, kumberi kwekumberi. Nokuti zvatiri kuita apa tiri kuti hatimbozofa takadzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso. Tiri kuti takashata takashata, hatina basa kuti chaitwa naningi. Saka tiri kuti izvo zvatinoita ndezvokuti masita awa haasi kuzopiwa kuZANU-PF kungonzi oi ticharamba tichiti masiti evanhu vakavhotera MDC tichama protector asi zvava kubato MDC rinonzi National Council kuti richigara pasi chimbi chimbi kuti roona kuti varume madzimai zvataita riko yabudirira toita sei panyaya resolution iya topusha zvakadii kuti mareform aitwe.
Mutariri weMDC TV Obed Gutu vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe nhasi chambovharwa zvichitevera kuratidzira kwevarairidzi, vadzidzisi, vadzidzi nevamwe vashandi. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga akandawo hutsi hunokachidza achimanikidza vadzidzi kuti vabve pachikoro ichi sezvo vanga vapiwa maawa mashoma kusvika nenguva dza3 dzemasikati kuti vabve paInvesta apa. Mukuru weInvesta of Zimbabwe Valevi Nyagura vanonzi vaita tsoka ndibereke vachitiza mushure mokunge vadzidzi vanga voda kuvaita kanyama kanyama.
Tsamba yanyorwa nemunyoro wepaUniversity inoti chikoro ichi chichavhurwa nemusi wa24 svondo rinouya. Zvino zvinonzi zvakaitawo manyamamire nerongo paMidland State University kuGweru neNational University of Science and Technology kuBulawayo. Hurumende iri kutatarika kubhadhara vashandi mari nekuda kwekuderera kwemitero sezvo makambani akawanda ari kuvharwa. Mukuziya nyaya ipaUniversity of Zimbabwe tabata mukuru wesangano revadzidzi reZinasu vaGilbert Mutubuki kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
PaUniversity of Zimbabwe nhasi taita nyonga nyonga, atingatiro kuratidzira kwaitwa nevadzidzi nekuti vari kushayiwa zvidzidzo zvavo nokuti vanovadzidzisana vamalecturers ari pastrike nekuti hana kupuwa bhonasi ravo ranovhemba nemasalaries avo from December up to date. Vana kuwana chi masalaries avo, saka mastudents haasi kuwana malectures uko akabhadhara maschool fees ende futi mastudents ashayiwa chikafu nokuti vanovabikira vari pastrike. Saka mastudents ari anogara pachikoro anowana chikafu chemurezi atishaya nhasi. Saka izvezvi hakuna lunch, hakuna breakfast nezuva vanaudya sapa. Saka mastudents aona kuti regaitidi tidemonstrate chancellor of all universities and the vice chancellor.
Tiri kunzwa kuti pazoya mapurisa zvanga zvafamba sei?
Mapurisa auya vachindi vaona kuti mastudents awanda vakadana mapurisa, pakauya matengazi nemarayot polisi. But marayot polisi pokutanga anga achitya kuataka mastudents, but izvezvi vakavakachikanda matengazi for the university ruda kuvhara na3. Saka they are chasing away, vari kudzinga mastudents muchikoro nokuti vada kuti pasare pasina munhu nokuti vanhu vakaramba varipo panokuzopedzera pakuita kuputswa kwemapropertis. Saka ichozvino vari kukanda matagazi vachidzinga mastudents.
Saka mungaziva kuti chikoro chichavhurwa riini? Pane zvamamboudzwa here nevakuru veyunivhesiti?
Ha, vakuru veyunivhesiti hapana zvavataura. Vatova infact vakuru veyunivhesiti patanga kuratidzira vana vechikoro echantura neprofesa Leva Nyagura vatotiza pachikoro nokuti mastudents angada kutopwanya muta yavo.
Mutungamiri weZinasu vaGilbert Mutubuki vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vemuIsrael vari kuvhota nhasi musarudzo iri kutarisirwa nemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu kuti vakunde. Vakakunda vanenge vopinda mutemo yechina vachitonga. Ongororo yakaitwa sarudzo dzisati dzaitwa yakaratidza kuti bato rava Netanyahu reLikud raive mumashure nezvigaro zvishoma kubva kubato reZionist Union iro riri kutungamirwa navaIsaac Herzog. Vari kutevera sarudzo idzi vanoti dzakanangana nekuda kuburitsa pachena kuti vaNetanyahu vachiri kudiwa here nevanhu vemuIsrael.
Mukuru anoona nezveurongwa hwenuclear muIran anoti vakuru vakuru venyika iyi vasvika pakuwirirana neAmerica muzvinhu zvakawanda muhurukuro dziri kuitirwa muSwitzerland pamusoro peurongwa hweIran hwenuclear uye vaAli Akbar Saleh vari kutungamirira urongwa uhwu vaudza television yemuIran vakati pachiine chinhu chimwe chete chisati chawirirwa icho nhumwa dzichaedza kugadzirisa nhasi vati vakawirirana pachinhu ichi mativi ose anenge owirirana pane zvose zviri munhaurirano asi havana kuda kutaura kuti chii chaizvo chavasati vawirirana
vakuru vakuru mukameruni vari kuramba kuti mutungamiri wenyika iyi vapaul biya avo vava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vari kurwara zvakaipisisa gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaaisa chiroma bakari vaudza vatori venhau nhasi kuti vabhiya avo vari kunze kwenyika kubva musi wa3 kurume vari kushanya zvavo kueurope kwete kunotsvaga kurapwa mugeneva sekuburitswa kuri kuitwa dzimwe nyaya
makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu blessing zulu nemuwangu jonga kandemiri
nyaya dzekuvharwa kwemakambani dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika izvo zvinonzi zvave kuita kuti veruzhinji vararame nekutengesa chero chinobatika mazuva apera hurumende yakazivisa kuti inogona kuvharisa kambani yenharembozha yetelecel zimbabwe ichiti kambani iyi iri kushanda isina rezinesi
kana danho iri rikabudirira izvi zvinenge zvoreva kuti vashandi vanodarika chiuru vanenge vorasikirwa zvakare nemabasa mamwe makambani akawanda anosanganisira yezim papers iyo inodhinda mapepanhau ehurumende anonzi ari mushishi yekumisawo vashandi basa masvondo maviri apfuura kanzuro yechitungwiza yakazivisawo kuti ine urongwa hwekumisa vashandi vanodarika mazana matatu mabasa nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi
kubva kutanga kwegore rino mabhanga akawanda akaputsika uye vashandi vanodarika chiuru vakarasikirwawo nemabasa dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti izvi zvinoreva kuti vose vanhu vari kurasikirwa nemabasa ava vanenge vopinda mukuita mabasa ekuzviriritira umo mazara nechekare mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzevashandi uye vachitungamira sangano reconcerned affiliates of the ZCTU valavhumo matombo pamwe nemukuru wesangano revashandirwi reemployers confederation of zimbabwe vajohn mufukare tatanga nekubvunza vamatombo kuti vanoti kudii nekuramba vanhu vacharasikirwa nemabasa makambani achivhara
icho ichokwadi kuti vanhu vari kurasikirwa nemabasa vazhinji kwazvo kubvira gore rapera ndinofunga even nesurvey yakambobuda yamaemployers iri kurakidzawo zvimwe chete izvozvo kochiuya kuti kubuda kwaakuitika kwemabasa uku kuri pachokwadi haisiri nguva ye yatingati kuda tingapomera nemhosva pakati pedu isu namaemployer nokuti apa pane a bigger problem saka vanhu vakatovanda vatobuda mabasa pagore rino neratio yacho than any other time
vamufukare nyaya yekuvharwa kwemakambani nekurasikirwa kwevanhu nemabasa iyi zvii zviri kukonzera kuti dambudziko iri rambe richikura
ndinoona kuti Dr. Mangunjira vekureserve bank nafinance minister honorable Chinamasa vanenge vanyatsozvibata manje kuti hazvigoni kuti tirambe tichingokwidza mitengo yezvinhu zvedu tigoita business redu rinongorarama rakadaro nokuti zvinozoitika manje ndezvekuti zvinhu zvedu zviya zvinozobva zvazodhurisa zvokuti zvinhu zvinogadzirwa kune dzimwe nyika ndo zvachichipa vanhu vedu vacho manje vakuchitenga zviya zvinobva kune dzimwe nyika makambani edu aakuvhara saka pachidimbu tiri kuvhara nokuti hatisi competitive hatikwanisi kugadzira zvunhu nemari inogadzirwa nayo nevedzimwe nyika
vamatombo danho rakakurudzirwa iroro mungaona zvichikwanisa here kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika
hatisi kuda kutarisa udzamu hwenyaya yemuzimbabwe nokuti munoziva kana uchigara pamusoro pegomo pane temperature inenge iri 15 degrees, wochitaurira munhu ari muvalley pane temperature iri 42 kuti muvalley hamusi kunyatsopisa chaizvo izvo. Ndinoona kuti handi yemunhu akakodzera kutaura izvozvo. Hurumende yakatoti toda kuderedza fuel mwedzi wapera after 2 days zvikanzi ngazvidzoke pakare. Anoita kuti zviderere mitengo iderere ndiani? Wamufukari wari kuti mitengo yaderera ndiwo vari pazvinhu, ndiwo vari pamaemployers, ndiwo vane kodzero yokuti maemployers vogosangana votaurirana kuti imiwoi mitengo yedu iyi nekuti zvechokwadi mitengo iri munomu inotonyadzisa. Nhasi ndatomboenda kuti nditengewo pizza ndinzwe pizza iri kuita $12. Handizivo kuti kuamerica inoita mari pizza. So mitengo iri muno iri munomu haisati yamboonekwa nevamwe vanhu. So taita problem pano wajonga.
Vamufukare mhinduro apo.
Ndinobvumirana chaizvo navamatombo nezvavari kutaura. The point is environment yedu yakakwiririsa zvinhu. For example, kana munhu uchida one room kuHighfield unobhadhara $70 pamwedzi. Kana uchida one room kuLusaka unobhadhara $10 pamwedzi. Saka ndo zvinhu zviri kuita kuti tiite a high cost of production country. Now, vamatombo vari right stated kuti izvi hazvisi zvokuti mushandi naemployer vave vanomarana about it. Because environment yedu, why is it kuti marenda zvemuHarare ari 7 times marenda zvekuLusaka?
Vamatombo, izvi zvamungakurudzira kuti zvinge zvichiitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Problem iripo ndeyekuti hapana anoimplementa. Chinhu chekutanga chinodikanwa kuitika ndechekubvisa inonzi risk yenyika kuti iite ikonomi. But anoita ndiani? Nekuti pano hurumende inoda kuita yega.
Vamufukare, zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe?
Chinonetsa pakandiri risk factor apa ndechekuti politics dzedu dzaiko zvino hadzisi kuwirirana nekandiri risk factor semaonerwo ayakaitwa in 2001.
Avanga vari mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare. Manzwawo zvakare kubva kumutungamiri weConcerned Affiliates of the ZCTU vaLove More Matombo.
Hurumende yeSouth Africa nhasi yazivisa kuti pazvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuwana mapepa eZimbabwe Special Dispensation Permits zvinosvika zviuru makumi masere nezvitatu. Vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana havana kupiwa mapepa kunyange hazvo hurumende iyi isati yapedza kuvape nengura. Gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba nhasi vaudza vatori venhau kuti vasina kupiwa mapepa vachadzoserwa kumusha. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti hapana zvitsva pane zvataurwa navaGigaba, asi hapana kutaura pamusoro pedzimwe nhunha dzakatarisana nezvarwa zveZimbabwe pari zvino. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri muzvare Diana Zimbudzana vaudza Marvelous Muhlanganya uyo weStudio 7 kuti vave kuronga kusangana nebazi reInternational Relations and Cooperation kuti vazive kuti nhunha dzezvizvarwa zveZimbabwe zvingagadziriswa sei panyaya yemapepa.
Zvataurwa navaBigaba hapana chitsva chavataura. Zvinhu zvacho zvese zvavataura zvino zvagara zviripo, zvinhu zvagara zvichioneka. Asi panga pagara paine matambudziko anga agara aripo asi havana kuzvitaura.
Ndedzipi nhunha dziri kutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri momo muSouth Africa zvamanga muchida kuona vaMalusi Gigaba vachidzeya nezvazvo nhasi zvisina kutaurwa?
Zvinhu chekutanga ndechekuti mapemiti aya vakanga vatipa mwedzi miri kubvira pazuva rekusiya mapepa nezuva rekuzokolekta pemiti. Asi mapemiti acho kubuda kwaari kuita iye zvinoizvi ari kubuda domwe domwe domwe. Vanhu vazhinji vakasubmita muna mbudzi havasati vawana mapemiti, kunova ndo kwakatanga submission date. Vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda kumamisha nguva yeChristmas vachimirira kuti dzimwe dzenguva muna January kutanga kwegore vanokwanisa kunge vari mapemiti vokwanisa kufamba vachienda kumisha vanhu vava vari muno. Tinotarisawozve kuti nyaya yekunzi vanhu vakarejectwa vaive hapana chinzvimbo chekuti vangakwanisi kuapinda rejection, vari kupiwa mazuva 10 chete ekuti vabude munyika vaone kwekuenda. Saka izvi zvinoizvozvo zvekuti minista havana kuzviadiresa nhasi pavaipa press briefing yavo.
Saka imi sesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupotera imomo nekugara muSouth Africa, zvii zvamuchaita kuti musvitse nhuna dzamuri kutaura idzi?
Hakuti kuti tichaita, zvii zvatakatoita. Takanyorera tsamba kuna minista nekuna director general wavo kuna January. Hatina kunge tapindurwa. Isusu sesangano tinowanzofambidzana zvakanaka neimwe department rekuhurumende yeSouth Africa inonzi International Relations and Cooperation. Takaisa appointment nevanhu veInternational Relations and Cooperation kuti titaure navo. Kana tichinge tahwereketa navo, tichavakumbirisawo kuti vaende vanoudza vamwe vavo kuoma fezi sezvo iri kabinet imwe chete, kuti vatibvunzirewo kuti zvinofamba sei. Nokuti zvimwe zvinonga pamwe zvinoshida munyayika, ukapotera nekuseri kwemunyaya kana tsvimbo yorova inogorova munyaya iwosarako usina vanga.
Muzvare Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum. Vanga vachitaura vari parunare muPretoria naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuvharwa kwaitwa chikoro chepamusoro cheInvest of Zimbabwe zvichitevera kuratidzira kwaitika pachikoro ichi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi cheThe Youth Connection, tumirai matext messages panumber inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, verengai yangu vamushamarari, varume tinokutendai nebasa renyu rekutiudza chokwadi chiri kuitika munyika medu. Taneta nekunyeperwa neRadio Zimbabwe, ndokumbirawo mundikwazisirewo mhuri yose yekwaManase kuChipinge. Ndini Fungai Manesa kuMount Selinda Chipinge. Mutereri aisa mashoko aya paFacebook yedu yeVOA Shona.
Mumwe munyori anoti, kuna Jonga naBlessing, ndinoti munofara here? Ndinofara chose mukaverengawo tsamba yangu. Ko mai mujuru varipi vangoti zii? Ndo vatinotarisira kuti vabvise vamugabe navamunangagwa. Ndini Gracious Chari.
Mwanotiwo, ndokumbirawo muverenge meseji yangu. Riri sei basa varume, basa munogona pamberi nenhau dzechokwadi. Kuno basa hakuna, kunyangwe rekusakura. Mvura yaramba kunaya, munyora ana kutipa zita rake.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanja. Asi tinoti rambai muchitumira tsamba kuno kuStudio 7 muchikwazisana nehama neshamwari.
Shwira mazangu zakafa dai dziri pano dzichiona nasi
Manjaya music
what to them yo cool pep guy
we love you
Saverio
yeah
it's a precious
now what chief chief
my is the bell
yeah bro
na father my sister na father munhu wese my sister doro tadira bazi da father vari bazi da father kana ma ancestors yeah waya waya mabanzi angu eze anigandira mawaya waya mawaya waya pandino ima ngoma meze muza waya waya muza waya waya mabanzi angu anigandira mawaya waya mawaya waya daiti njana ngondide jana ngondide natizwa tika zega ini handi mborega mujazari ramega tapinda jomega jana ngondide daiti njana jifara ndinzinda zara unodaze mahara waya waya mabanzi angu eze anigandira mawaya waya mawaya waya
nako kambo mawaya waya kubva kuna Shinzoman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Nhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzinodzingwa mudare reHouse of Assembly pamwe nemudare reSenate.
Chikoro cheInvest of Zimbabwe chinovharwa zvichitevera kuratidzira kwaitwa pachikoro ichi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa oita urongwa nehurumende yenyika iyi kuitira kuti vakanyimwa mapepa pasi pechirongwa cheZimbabwe Dispensation Program vasadzingwa munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiyai mina Chris Gande na Jonga.